Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vekudande nedzimwe nzvimbo mumashonaland central vanonzi vari kuvhunduka neuwandu hwechiuto vari mudunhu iri. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinopomera hurumende mhosva yokushandisa mari yebonus mukuparadza kubatana kwevashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Umwe muchikairi wemagonyet vaColden Mpezani vanoti vagari vekudande nedzimwe nzvimbo mumashonaland central vari kuvhundiswa neuwandu hwevechiuto vari mudunhu iri umo vakadzika matende. Nezuro vanonzi vange vakadzika matende pazvikoro, asi nhasi vaonekwa vachienda pane imwe nzvimbo iri nechekure neveruzhinji inonamatira vatendi vechipostori. Bepanhau reZimbabwe Independent rinoti rakatumira mibvunzo kusangano reZimbabwe Defence Forces nemusi wesvondo rino rikaudzwa kuti masoja aya ari kupagudzidziswa vachinzvizve vari kuchengetedza nzvimbo iyi. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezvemauto amai opakashiri, asi nhare dzavo dzange dzisingadayirwe. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya huye navamupeziani nezvenyaya iyi.
Zvandakaona, ndakaona masoldiers anga akakemba muzvikoro, zvikoro zvese kwandakapfuura nako, chikoro chepakamutsenzere nekapiripiri nekatarira nemukumbura nechisweet kuenda kaitano. Ndakaona angori masoldiers akakemba. Then in us, the workmates yangu ya nushanda na ili paka piripiri izuzi. Ati masojas ya pachikoro paka piripiri avachangu wabuda vayenda kumiri kwenu kova panuna matiza vanu chechi juwani masowe ndopa wakemba ipapo. Iko kwa hakuna disimba kusangu ndoko wakemba kwa isa matende awanzi matende awa waka wandi isa waisa ikoko.
Vari munharaunda umu vari kuti chine nyaya yekuti masoja ari munharaunda yavo?
So far handisati ndabata information yakanyatsozara kuti vanhu vemunharaunda kuti vane full information yekuziva here kuti vanhu ava vambovingei vari kudei. Pandakapedzisira kunzwa vanhu vasingatoziva kuti vanhu ava vavinge chii vari kudei chii, because zvinonetsa kuti ungoenda ubvunze kuti ko muri kudei.
Zvakamboitika here kuti masoja awanikwe ari munzvimbo iyi?
Vakambouya ikoko, vakaimboenda ikoko kudande nenyaya yetakuenda kumaelections. Kwaiitwa zviyezvi zvejambanja zviyezvi yaiya kubva 2008 vakamboenda, 2018 vakaenda, 2008 vanga vakuita sort of like vaipa power mayouth kuti varove vamwe vanhu vaiva inzi ndebe yanga iri MDCT kwatsvangira iyayi. Pachiitwa mashort sleeves vanhu vachidamburwa maoko vachidi vachiurayiwa vanhu vakamboenda ikoko.
Saka imi munofunga kuti zvine chekuita here nesarudzo?
Ndiri kuona kuti zvine chekuita nenyaya yemaelections ari kuda kuitwa. Vari kuda kuedza kupinza fear muvanhu kuti vanhu vasavhotere imwe pati kunze kwezanupf.
Pavanenge vari munzvimbo idzi vanenge vakapfeka mayunifomu avo here, uyezve vanenge vari panzvimbo imwe chete here kauti vari kufamba sei?
Pandakavaona ini vanga vamwe vari mumatende mavo, vamwe vachitenderera tenderera kugraundi, vamwe vanga vakapfeka mayunifomu. vamwe vanga vasina vanga vari kumatendo vanga vasina mauniformu then vanga vachifamba famba vanga vane mauniformu
avo vange vari mumwe mutyairi wemagonyet vacolin mupezani vari parunhare namavelous muhlanga nyahuye westudio 7 Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti hasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekutambirisa vashandi varo mari yemabonus ichishandisa ongororo yekuti mushandi aishanda zvakadini gore rese. Hurumende inoti ichabhadhara vashandi vayo mari dzemabonus zvichitenderana nekuti mushandi akashanda sei kana kuti performance appraisal. Asi vashandi vehurumende vanoti izvi hazvina musoro sezvo vagara vachitambira mari dzakafanana. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti nhasi vachaendesa gwaro renyunyuto kumushandirwi wavo Public Service Commission. VaMasaraure vanoti iyi ndeimwe yenzira iri kuda kushandiswa nehurumende mukupesanisa vashandi.
Tiri kukashamara tichinzwa mashoko anotaurwa nehurumende vachiti havachape bhonasi munhu wese, vaakuzongopa vanhu vanezvichienderana nepefomensi yemunhu. Tikatarisa varayiridzi nemamwe macivil servants ese vaane makore vachiziva kuti panopera gore vanopiwa bhonasi ravo. Izvi zvaakuuya izvi vanenge vaakutyora makodzero dzevanhu. Vanhu vane kodzero, vane malegitimate expectations, saka administrative justice inenge yatopotsewa ipapo kana vanhu vakanyimwa mari dzavo. Asi tinoona kuti zvinhu izvi zviri kunyanyoitirwa kuwedzera kudivhaidha vashandi, kuti vashandi vasarwe chirwirangwe vari pamwe chete, nekuti mumwe neumwe anenge akurwisana nemapepa ake kuti akwane kuti apiwe bonus. Saka collectivism panenge paisina, zvinozodzikisira simba revashandi pakurwira muhoro wavo. Tikanyatsotarisazve zvakare tinoona kuti avanoti maperformance appraisal aya hadzisi nzira dzingambonyanyowedzere kushanda kwevanhu pabasa kana vanhu vasiri kufara. Zvinoita kuti vanhu vashande mufaro unowanikwa nekuhora mari inokwana. Hurumende ngairwisane nekupa vashandi mari vanobva vawedzera kushanda, vasanyanyorwisane nekuisa maconditions ekuda kurwadzisa vashandi. Asi isu hatisi kuzorega izvi zvichiitika. Vashandi vose vehurumende tinovakurudzira kuti vazobatana nesu kana tichinge taa kuti hurumende yapotsa yakuda kutinyima mari, tirwe pamwe chete, tirwe tipuwe bhonasi yedu nekuti ikodzero yedu.
Asi vaMasaraure, pane chakaipa here kuti mushandirwi ati ndinopa mari yakawanda kune avo vanoshanda kupfuura vamwe? Kana vachiti vanoda kuona mashandiro anoita munhu vagomupa mari, pane chakaipa here pazviri ipapo?
Kana mushandirwi aakuda kuwedzera mari yekuti vashanda kudarika vamwe vanoda mari, hongu kana tiri kumaticha tine maticha anobuda mune maei vana vachipasa vakawanda nezvimwe zvakawanda wanda, izvo zvimwewo zvavangatozoite mamwe madanha pamusoro peannual bonus. Annual bonus iri tinongoti munhu wese ashanda gore rose achienda kubasa kusvika gore rapera anofuwapuwa annual bonus rake. Kana kuine mamwe mabonus eperformance avanoda kuzowedzera, hativarambidze kututsira zvavo pamusoro peannual bonus.
Imini sesangano, pane zvamuchaita here pamusoro penyaya iyi? Pane danho ramatora here kuti iyi nyaya igadziriswe?
Ari zvino tangotanga nekunyora gwaro ratichatambidza kuvakuru vedu vebasa vepublic service commission, tichivaratidza kunyunyuta kwedu nekuvaratidza kusave pamutemo kwedanho ravanoda kutora iri. Saka tichatanga nekuvatambidza gwaro iroro, tozobvisa ipapo, bvira ipapo tichienda mberi kana tichiona mhinduro yavanenge vatipa.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Nyaya dzekupiswa kwemasango neminda dziri kuramba dzichiwanda munyika. Sangano reEnvironment Management Agency EMA rinoti kusvika pari zvino vanhu gumi nevasere varasikirwa neupenyu vachiedza kudzimira moto mumatunhu avagere. EMA inoti iri kushanda nevemasangano akazvimirira pamwe nehurumende kudzidzisa veruzhinji kuti vadzivirire masango nemisha yavo kubva kumoto. Bazi rezvekurima rakazivisa nezuro kuti kusvika pari zvino varimi vegorosi varasikirwa nemahekita akawandisa mumoto iyi. Misha inonzi iri kutsva uye mhuka dzesango nezvipfuwo zviri kusara zviri pachena nekuda kwekushaya. Kukushaya mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano reEMA Amai Amelka Sidanke kuti tinzwe zvizhinji.
Yes, this is a very interesting question because I want to point out that as of this year,
vanhu vanofanira kunzwisisa mamiriro ekunze munyika yeZimbabwe sezvo tiri mubandiko reSavannah Region, saka kunopisa zvakanyanya muchirimo. Zviri nyore kutanga moto nekuda kwezuva nemhepo zvakanyanya, uye kuidzima kunonetsa munguva inoyi yegore.
Our people are now more aware of the impact of wildfires.
Isu sesangano reEMA tiri kushanda nemasangano akasiyana-siyana nehurumende nevanhuwo zvavo kuti vaite mafire guards, vadzidzise vashandi vavo nemhuri dzavo nzira dzekudzima moto nadzo kana dambudziko iri ravawira.
Tabvunzawo kurudziro yavangapewo veruzhinji rwenyika pamusoro pekutsva kwemasango nenjodzi dzinobata vazhinji nemoto.
But because of the windy conditions that have stretched for longer this time around, we are seeing these incidences increasing.
Tukukurudzira veruzhinji kuti vasatotange moto yacho zvachose kunze kwedzimba. Ivo veruzhinji vachiwo vanofanira kuti vazive kuti zvakakosherei kuti vadzivirire misha, minda nematunhu kubva kumoto.
Mutauriri wesangano reEMA Amai Amelka Sidanke vati parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi mune zvemhuka dzesango vari mukuru wesangano reWildlife Conservation Action, Dr. Mo Angels Mbiza, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Tine urombo chaizvo nevanhu vakarasikirwa nehama dzavo panguva inoyi yemoto. Yakazini kacho nyaya dzemoto dzinowanzonetsa kubva kunana July kusvika munana October muno. Inenge iri nguva yokuti kunenge kuchipisa, kune mhepo, uye sora rinenge rava kutanga kutsvawo rinenge rakawanda. Sora racho rinowanikwa riri mumasango nomumafamu evanhu. Saka nekuda kwaizvozvo moto ukangobata unobva wakasira kupararira kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Kamwe kachoni nemhepo inenge iripo senguva yatava inoi yemuna October, kubva munana September uku kwava kune mhepo yakanyanyisa. Saka moto wacho unobva watongopararira nokukasira zvekupikira vanhu vakazama kuudzima vanokwanisa kupetura varasikirwa neupenyu hwavo nekuda kweukasha hunenge hune moto uyu.
Zvino zviivo zvinenge zvichifanirwa kunzi zviitwe kuti vanhu, zvirimwa, mhuka dzesango naiwo matondo achengetedzeke kubva kumoto iyi?
Ya, kuchengetedzwa kwemasango edu nezvinhu zvese zvatingati manatural resources zvinotoda kuti vanhu tese tibatirane pamwe chete. Because kutanga kunoita moto kazhinji kachoni vanhu vanenge vachimedi, vamwe vanhu vefodya, vamwe vanoitawo zvegoridhe, kwozoita vamwe vanenge vachidzimawo tuturo uti vanotangawo moto idzodzo. Saka tine tichikurudzira kuti vanhu vasangotanga moto usina kudzivirirwa. Tinobva zvaita kuti zvikonzere kuti moto uyu upararire. Saka ndo chinhu chokutanga chokuti vanhu ngavarege kungotanga moto zvisina tarukano, uye ngavave vakachenjerera kuti vari kurasa kuti zvishanyi zvavo zvefodya. Kana kuti vakatanga moto ngavave padhuze pokuti vanokwanisa kuti zvavanenge vaita zvivapedza vodzima moto uyauyu. Saka ndo chinhu chokutanga. Then chini kesi kiri ndeche kutiva mwane mafamu kwa hundi minda mikuru. Tine kure zira kutindawaisa anonzi na fire guard. Njimbe yokuti mende ya kaita semu gwagwa. Unoita kutika na moto kabata ori meti njero wakuta uchaya mbuku uchenda kumeri meti. Kunange izi mwuma nishuna kwati atina ukuno gara muka uku. Tine chumauna uma fire guard aliko ano kure zirwa uku. Kuti kana pakatanga omo chochero kukunogara vanhu moto yao yauzopedzisira wayambuka ukaenda wakanouraya mhuka.
Ndopedzisirawo ndichitsvaga kuti mamunofambawo muchiona zviri kuitika hurumende nemasanganowo akazvimiririra nemakambani ari munyaya dzine chekuita nemasango nematural resources iwaya vari kuita here zvakakwana mukurwisana nedambudziko remoto iri?
Hongu pane zvimwewo zviri kuitwa kunyanya mumaeducation and awareness imomo. Pari kuitwawo macampaigns atinoona achiitwa nanaema nevamwe vakadaro veforest vanenge vachizamawo kudzidzisa vanhu kuti vangadzidzirira sei kuti vasabatwa nenyaya dzemoto idzi uye kuti vangaitawo mafireguard akambotaura sei uye kuti kana moto ukatanga vanokwanisa kuudzima sei. Zvese izvozvo ndedzimwe nzira dzavanenge vachizama kuti vadzidzise vanhu. But I think dambudziko rinozowanikwa idambudziko remaresources kuti sometimes maresources anenge ari mashoma.
Avo vange vari mukuru wesangano reWildlife Conservation Action Dr. Mo Angelos Mbiza vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vaMasimbati Vashi vanoti gore rapera vakatanga kambani yavo yekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvarasikirwa neupenyu. Kambani iyi inonzi Rijeko Funeral Services. Vati Vashi vanoti zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri nedzimwe nyika zvitenge mapolisi kuitira kuti vasazonetsa hama dzinenge dzasara. Vanoti vari kutambirwa zvakanaka nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye navati vatyi nezvenyaya iyi.
Pakaitika uti ndezvekuti taibatsira vamwe vanoti aibatsira iti personal level kuendesa mabhodhi avo kumucha private kusati arejista kambani yedu. Saka we discovered kuti we had a lot of inquiries from vanhu vangwara around isusu mucommunity matiri. Naizvozvo zvakati pashungu kuti regai titange kambani reformalized kwakuregister kambani kuzvekufunaral service takaregista muno South Africa yani 1-2 months iri muindastry.
Mungati kambani yenyu iri kutambirwa sei pari zvino?
So far ndingati vanhu vari kuigamuchira. Handizivi kuti inyaya yezita here kana kuti yechii because community yatiri mugamuchiro jekufunaral services zvakanakisa. We are having a lot of inquiries emarepatriations nemapolices.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri mune dzimwe nyika fanike ikoko kuSouth Africa vatore amuri kuti mafuneral policy aya?
Zvakakoshesa. I think kana muchifollow up masocial medias muri kuona maincidents mazhinji ari kuitika muno. Mostly vanhu vari kufanira itinotiwo unnatural deaths nekuti munhu achingofamba urohwa nepfuti urohwa nemota wabaiwa nebanga ofa. Saka kugara wakarongeka munhu zvakangonaka nguva dzose nekuti zvinozopa dambudziko community nefemiri inenge yasara kuunganidza mari dzekuti ukwanise kuendeswa kumusha kana usina polisi. Sikana une polisi yako zvinova nyore.
Pasi pepolisi iyi munopa chii kune munhu?
Mapolisi edu vamirira akaita isusu they are in different packages anotangira pa130 rand zvichikwira. Saka it depends nepackage unenge wachuza. Mostly tinokupa motikari etinotaidza kuti hesi, tokupa makofini, tokupa kofini, tokupa matende, machairs, tokuendesa kumusha, tosiya takuita kumusha panzvimbo yaunoda kuti piginiti.
Vanenge vachida kunzwa zviri kuita mabasa yenyu vanokubata ipapi?
Tine mapages edu, tine nonzero jeko funeral services iri pafacebook, zvironzi chiro chekufunaral services iri pa via on Instagram. Then we also have our own website, www.jacobfunaralservices.com. Our physical address is also in on number 59, shop number 4 in Edenville, Johannesburg, Domatirimomo. Hey, it's our WhatsApp, OK+27 71 967 6775. That is our WhatsApp number.
Avo vange vari mutungamiri wekambani yeRujeko Funeral Services vaMasimba Tivatyi vari parunhare kuSouth Africa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mu Newsday, hurumende inoti Zimbabwe yadzorazve kupfekwa kwemamasks munzvimbo dzinoungana kana kusangana veruzhinji, munzvimbo dzekushandira pamwe nemumotikari, mabhazi, mundege nemuzvitima. Mwedzi miviri yapfuura, hurumende yakazivisa kuti yakabayiwa vose vakabayiwa nhomba dzokudzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19 vakanga vasingamanikidzwi kushandisa mamask. MuNewsday makare, vamwe mai vanotengesa pamusika, amai Patricia Dengezi, vanoda mari kubva kumapurisa inoita zviuru mazana mashanu negumi emadhora ekuAmerica kana kuti US$510,000 mushure mwekuurawa nekombi yaityiza mapurisa muna 2017. Zvinonzi amai Dengezi vakange vari pamusika pavo apo mwanakomana wavo akange ane gore rimwe chete akarohwa nekombi yaityairwa namunyaradzi Nyamururu musi waApril 17, 2017. Mwana uyu anonzi akafira ipapo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 tinomukwanisa vashamarari vedu. Tinokwanisa vashamarari vedu navateereri mose mangwana nakanyatsonaka kudai. Ndine nyadzamu dzandodawo mundisvitsire kuna vamunangagwa. Yokutanga vamunangagwa, titirewo fevha mubudise vana vasitole davachotikala musungwa. Vasunungurei havana mhosva yavakapara. Tigokumbirawo muinde munosunga vadlajena muvakande mutrongo. Zviviri zvatinokumbira. Chatari chatinokumbira ndochokuti imi nezanupf yenyu mustepe down makundikana. Takanga imborama zvakanaka nokuti takanga tichidya mafufu ezvakanga zvasiwa naSmith. Asi izvo apera, hamuna chamakaitira nyika, hamuna chamuitira nyika, uyezve hamuna chamuchaitira nyika. Vamunangagwa. Chechina, ndinokumbirawo kuti musazvirova chipfuva nokuvaka tumugwagwa toitwe feki. Zvirove chipfuva nokugadzirisa muzvipatara. Muite mishonga. Tisandopondwa kunze kwenyika unana South Africa uko tichitsvaga kurapwa. Tokumbirawo vamunangagwa mubhadhare maticha ndochechishanu. Regai kutiurayira education yedu nokuda kwekuti vana venyu vanodzidza kunze. Tinokukumbirisisai vamunangagwa, ndatenda. Ndini Mrs. C. Chivaza, ndiri pano paCampton Park paRoodsfield muJoburg.
Postudio 7 chonga kanimire tanonoka hwange uri boi rakakomana wei. Ndoda kupindura pamusoro pemukadzi unoti memutsvangwa. Ndokumbira kuti mumuudze kuti anisataura zvina basa. Zvinhu zvaanotaura izvo unoziva kuti ZANU-PF yakarova munhu, arobha mutoro wenhau. Mapurisa ananhasi haana zvaakasungwa, havana vanhu vakasungwa ipapo. Saka iye atora hanzi, tiri kutaura nyaya yacho, otaura nyaya yacho kupi? Ndokumbira kuti mumuudze, asataura zvina basa pamhepo. Chechitu, inde kune unonzi mugwadi uyaya, mumuudze kuti mugwadi, zvaunotaura izvezvi, ramba wakashinga semashingira wakaita iwawo. Asataura zvina basa, vana veZimbabwe tichitambura so.
PaStudio 7 makasimba here mose mose, maDJs edu anotipawo nyaya dzinotibatsira nedzinotifadza muno muZimbabwe. Tiri kunzwaka kuti mapurisa aita tekiteki nevanhu veCC, vanhu veCCC chete ndo vanopara mhosva muno muZimbabwe, ndo vanosungwa nokuda kuti havasi kusapota ZANU-PF. barigai wasunge. Anita wana jobs kala wako wasunga. Nasu waura wakumbari kwa tuwaru wabatemana. Pamundi wakatu tanga kutema kwa notijia katusiru. Iyo ndi wako wane swa moto. Kwa iyo wana mkwadi wano sitise. Ah, wanwe zanu PF wabaro iwano. Ako nani wanukoka kabachita ura kapa msoro pa manguji wabaro kwa. Kana mwoni kamuzangu wa ututu nzwa ututu anza. Andatu tanga kizwa nye ya chivora iti mainzwa. Action ya matura ndi hibi papa. Kabachita ura ka action chivoni kuti. Sweshu wa zwaru kuta ura. Zwo buda. Plaza wa zidi. Every year mnongo te ati zidi. Zwa asi matso senya nuruwa wana. Wana swa wana mpozo maite. Izo zure ngere chungu wa free. Kungo vara kuitra kutuma. Newaya wa newa iti rwanyaya. Wagofu kwa hati ndizu. Sinuwa hawa nwa muka iku sinuwa wakusiwa.
Makadi makadi wa shamarari. Munotipa na uza kanaka. Tisina kwa zinure rekera. Inde tuwa nume ni piti asi. Hey, mkuma na anufanira kupinja. 2023 mkuma na ngapi nje. Zanu ya tuomesera, tatambura, zanu ya tuomesera.
Makadima, kadima, ose. Marie Zimbabwe. Nene nzaku fara, takao tzwane zuru, nakawa kazira, chiru manzo, kuti zirima, ziri kutura. Uye fertilizer kwende kuna, atizu kuzo iwana, sakavara kutokuzai, kuti wake up, gentlemen. Na baba na namai chimwewe chechitu ndofunga president wano karataura kuti nyika inovakwa nevene vayo atichivakai kuburikidza nakobisa ivo ipo paya tiise umwe titanga kuvaka chinda mberi kozoti chimwe chechitri kwendo kuno ma inputs hapo vichitaura kuti hapo kudai takatarisana ne presidential election. Dei angari ipo dei tato wapio. Zili pachina kuti kwendo kuno maimputi hapo. Anababa na namai. Ative itakamuka. Andi itinu katiriza zinu pa 2023. Ipapo pa yellow pony. Wapi ndi hake mkumana. Green mingo. Kunze mkati. Yellow.
Angani chikumbiro kuti mundi mvudzire ka Chris Mutsvangwa kuti zvavakarwa hondo zvakambodzingwa muzanu PF naMugabe vakadi kuramba vachiti ndakarwa hondo mashoko avo ekungogara vachiti takarwa hondo nyika ino takarwa hondo nyika ino kuita kunge ndivo vega vakairwira hondo nyika iyoyo mashoko anotosvika mukusota saka vabvunze kuti zvamakambenge madzingwa muzanu PF naMugabe mamisini wakurwa hondo here.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington. The Voice of America, VOA. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Sangano reUnited Nations General Assembly nezuro rakavhotera kuti Russia ishorwe mukubvuta nechisimba mamwe matunhu enyika yeUkraine. Sangano iri richiti Russia ibudisa mauto ayo mumatunhu awa nekukurumidza. Nhengo dzeGeneral Assembly dzinoita 143 kana kuti 143 dzakavhota kuti Russia ishorwe, asi nyika shanu chete dzakavhotera kuti Russia isashorwa. Nyika dzakavhotera kuti Russia isashorwa dzinosanganisira Russia, Syria, Nicaragua, North Korea neBelarus. China ndeimwe yenyika 35 dzakarega kuvhota. vota. Sezvo nguya diapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vagari vekudande nedzimwe nzvimbo mumashinland central vanonzi vari kuvhunduka neuwandu hwemauto ari mudunhu iri. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinopomera hurumende mhosva yekushandisa mari yebonus mukuparadza kubatana kwevashandi vehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.